means
mukoma man
ko kutorwara zvekurara pasi
eh
hinda
zvangotanga mimaudzwa nani
namudhara vatondifonera vachiti enda unoona mujaya asiri kunzwa bho
aiwa mire kuro uko mukoma man ende ziye dhora rakavhurika
mufana hauna zvawakanwa here iwo
zvinengei
tuenyu afana imimi
ndinonyandatora
ndaraune stress kumusha uko uku nyamba iwewe utori nebhabharazi zvako
ndinonoeko ndisina mari yacho nai ndati musarambe muchiuya padhuze blamano mirire muri kuro uko
hezvo tifeka sheti tiende kuchipatara nhasi ndine moto yekubasa ka
takaenda kune zuro
and then
hanzi ndine COVID-19
he wati ukurevese rewe
ndabvira kare ndichiti mumire kure u
COVID ish COVID apa ndisiye mask mota COVID wadi kutaura kare
baba nhau vaudze nekuti vanozotanga dzavo dzemaexaggerations
aiwa prince ini nda kumbobuda ramba wakaisolata wanzwa unwe mvura yakawanda
ehoi
Ii baba, sori henyu akumutsai.
Aiwa, ndamupindura machichema, kunditarisa so, hafani kuseka.
Regai ndimutore.
Ah, manje wangu wapedza kuwacha. Wacha hako, ndikumboridza music muno.
Yowe, yowe, yowe. Ndipiko jaivhiri munwe.
Imi mbuya vatashi, siyai ndimbotamba rumba nemuzukuru wangu.
Iwe ndiwe sekuru vatashi, ini ndiri mbuya vaCraigini.
Mwana rino zendu.
Chokwadi.
Baba akazviratidza vega hunhu wavo. Asi valega ndichamubata hangu.
Musiyei uyu tinosangana ku court maintenance.
Ya, ipapo magona.
Ende iwe umavelaska, usamusiya achifona achikushungurudza. Iye zvino usawane chinokukanganisa kuenderera mberi nekugadzirira upenyu hwako neutano.
Chokwadi. Ndanga ndakatotarisa mugarden menu. Ko ndikamwayawo mwa rangu imomo.
Zvinoita. Tinenge takuzongobatsirana pakudiridza.
Inini manje.
Manu, manu, wana zvirikuita mwana.
Oh my god. Chachi manje ichi.
Handena yekuchipatara izvozvi.
Mire ndifonere mai. Pamhe ndezvousiku.
Hapana nguva izvozvo shamwari, fonera ambulance.
Mwana anga anyanyisa kukwira temperature. Anoratidza kuti ane fever. But nemushonga watamupa yadzikira.
Aish, ndini.
Ndiwe? Uruketsa kuti
ndanga ndina prince ka.
Manu zvarutara zvosku make sense.
Prince ane corona iyi, maiwe. Ndazadza mwana.
COVID-19 inotora nguva inopfuura ipapo kurakidzika kana yazadzanwa. Asi tinogona kukutesta izvozvi kana muchida.
Titestei. Tese nemwana.
Koiwo hangu achindire ikoko.
Handina kuziya ka kuti ane COVID nini. I hope atina.
Zvinhu zvako kamani, zvinhu zvako. Manu, wona manje.
Yuyu, vemakore.
Loka, wangu watudzoka pamusika.
Kutsvaga mari shamwari.
Ko mwana, uri kuita sei?
Uyu akarara mupremo. Pakuyamwisa handisi kutomboita zvekutamba.
Tiri kuzviona. Hungwanda ngwanda wese uyu. Wakaoda zvemari svinyu.
Kwani koshamwari. Ichaya yangu yekukooperative. Ndikuwana chikafu chakakwana plus kuhoda ndava kutoita kushoma.
Well done shamwari. Ngazviende mberi.
Nasaubhadharisawe. Tora muroo waunoda.
Never, never. Ndikubrokesa hangu. Kana. Ungatondipambasera kwete kuti ndisabhadhare.
Mai mafe. Aiwa, mbuya vatashinga.
Gogo vaCraig.
Ndiko kuti unobvunza usi gogo here? Aiwa, mato ago gaza skana.
Mave, hausuda kuri mundona zvaranda kutengera here?
Iwe, hanichagona kudya chikafu chine shuga yese iyoyo.
Iko kunesingwa kwakatanga kuenda uko. Aiwa, tichanzwirira.
Wapona manje ka, wakutaurisa. Inini hanichaita zvekutamba nehealth yangu. Handingodya kuzadza dumbu wangu. Zvinofanirwa kundipa something.
That's nice. Ko kuchikoro kuri kufaira?
Ko ndaifunga kuti ndakatiza mabhuku. Ndaifunga kuti tinenge tichingotaura nevarweresha. Bio yese iya, machatsi, mabhuku, zvadzoka.
Asi shamwari ka, wakandi inspire.
Inini manje?
Nguva iye wanga uri madhaka sha, asi wakazvisimudza. Kuenda kuchikoro uine pregazi vanhu vachikuseka. Ndinofanirwa kuitawo sewe. kutsungirira waiziya nekuti mabve unotsungirira wangu.
Ah, ndinenge ndisina choice.
Ini ndinayo. Even zvenyu tushini izvi ndava kuda kutanga kuzvikosha because ndanga ndafa mumwe wangu.
Iwe unodya wani zviri healthy paunoya kumba kwedu.
Asi kana ndiri kumba ndinorova madonut iwaya nemafrizi. Asi zvino ndava kuda kuita take life serious.
Kurwarere kwakuvhundutsa.
Oh, uri kuseka asi kwakandivhundutsa too bad.
Saka tanga nekurasa zvikrimu zvauri kudya izvozvo.
Aiwa, regandipedzise kuti. Oh, ibhaibhai.
Ah, yes.
Asi pafesha, uri shamwari yangu yechokwadi.
Newewo, prince. Pese apa ndiwe wega pamashamwari akamira neni. Vamwe vaiuya kuzongondiseka.